Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Thabo Kanqulu. Today on Live Talk, we are discussing the Zimbabwe-South Africa World Cup qualifier match, which just ended in South Africa, with Zimbabwe losing 3-1 to South Africa. But first, U.S. presidential candidate Donald Trump is back on the campaign trail following his convictions in New York for falsifying business records. At rallies in the Western United States, Trump focused on immigration and threatened to sanction countries, including China, if they do not stop people from leaving for the United States. VOA correspondent Scott Stenz has our story.
Donald Trump returned to the presidential campaign trail last week in Arizona, where he said President Joe Biden has lost control of the U.S.-Mexican border.
It's all unsustainable. But the Biden invasion is no accident. It's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders. Somehow, somebody's going to explain to us why they would want this to happen. I guess it's probably votes.
There is no evidence that non-citizens are voting in significant numbers in U.S. elections. Trump was asked how he'll stop illegal migration and said he'll act against foreign governments that feed it.
If China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe.
The Biden administration this month moved to block asylum claims at the Mexican border when arrests for illegal crossings exceed 2,500 a day. Biden says necessary immigration reform need not come with the inflammatory remarks that Trump directs toward migrants.
While we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people. He says immigrants are, quote, poisoning the blood of our country. Folks, my predecessor wants a country just for some of us. We want a country for all of us.
Biden says Trump's anti-immigrant rhetoric is out of line with founding American principles.
You represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers, nation of freedom. And that's the America we share.
Trump's rallies last week were his first since being convicted of falsifying business records to hide so-called hush money payments he made ahead of the 2016 election. He told a rally in Nevada that his trial was the result of Biden weaponizing the judicial system while failing at the border.
This is the worst border in the history of the world. There's never been. No third world country has a border like that. And no third, I'll tell you what, no third world country has weaponization where they go after political candidates like we have either.
Associated Press polling in March showed shifting voter attitudes on immigration, with nearly a third of Americans now saying it is a major risk that immigrants will commit crimes. That's up from 19% who thought that in 2017. Scott Stearns, VOA News.
Ugandan film producer Alan Manzi is an award-winning filmmaker known for his work on a Ugandan local series called Junior's Drama Club. VOA's Jackson Mbungani spoke with him about the state of the Ugandan film industry.
For filmmaker Alan Manzi, it's not just about making his kids' show Junior's Drama Club. It's also about making sure his child actors are well taken care of and have a life outside of work.
Our students are the kids who are studying between that are what? They are acting with us. They're between the ages of 6 to 12 years old. However, when you look at the results at the end of there, you didn't know that they were shooting a TV series the entire year because that made them look effective. See, those are the things I'm really proud of.
The show follows the life of 6 children who join a drama club that changes their lives. One of the kids here is 12-year-old Tyra Abok, whose stage name on JDC is Queen.
What?
She describes her acting journey so far as amazing, and the young actress has big dreams.
I feel like acting is a way for me to tell my story to the world. And my biggest dream is to hopefully get an Oscar for acting in an original Ugandan film. I don't need to
surprise you. Another young actress here is 11-year-old Anisha Mugaga, who acts as Malika.
JBC has been a very good experience for me. I've learned how to sing, I've learned more acting skills, and they have taught me nice manners.
Nisha Kalema is a writer and a producer at JDC. She says it's easy working at JDC, especially with Manzi.
In 2020, it was just an idea me and Manzi had, but when we sat down, we realized that it can become something big for not just us, as another show we had on our TV, but for the country as well.
Manzi says the success of JDC is just one example of how the film industry in Uganda has become big business. Hundreds of people as filmmakers like himself, actors and other creatives.
The industry has gone through this metamorphosis where from 5 series a year or 4 series they have been shot in Uganda. We now have 25 series being shot concurrently.
So you've been watching cartoons.
Manzi says he believes the journey for Uganda's film success has just begun and believes Ugandan movies will soon begin showing up all over the world. Jackson Vunganyi, VOA News.
With that, let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now back to our topic. Zimbabwe Warriors today played South Africa's Bafana Bafana with the match ending 3-1 in favor of South Africa. The performance of the team has been on the spotlight following its loss to Lesotho on Friday. Zimbabwe, which is in Group C, now remains at the bottom of the group. To discuss the Zimbabwe's performance, we are joined on the line by Mr. Richard Moyo, who has been following these games from South Africa. Moyo, mapina mchirongwa.
Yes, brother Taboka, Nube, how are you there?
Tino tenda nekupinda mchirongwa. Ye umdlalo lo uqale namhlanje sibona laphana kungakedluli imizuzu emihlanu i5 minutes amaqembu wonke omabili ebese ehlohlile kodwa ke ngokuya kwesikhathi hayi lalo babe kuthembisa kwasekusala laphana uthi iZimbabwe inqobe kodwa ke namhlanje sifuna ukuthi sizwe yini lonke ukuthi hayi liubone njani lo mdlalo. Ye vamoyo ma wana sei mtambo uyo uchango pera
ya no utingibingelele ava lalili na vabukeli na vabuke ku YouTube ye VOA show na VOA Ndebele Studio 7 ya umu jalo subo nile ngenji la utuma ngakona umu nga karisi subo nile ku 35 seconds ama defender ito ujezi number 2 vaenza kuta savona South Africa ya kora staka sasemba mbe umu lomo savona Zimbabwe ya wea ya equalizer ngo jezi number 20 akamba i-1-1 so hiyo into siibonile leyo saka dero tazoramba tichingoona game richitambiwa tikaona futi paitika zvimistake ndobva zvabuya muiswa game richipiri sikawusizimasi sabekile sabona thapiro mune na futhi uvela lapha Free State ku stadium lesa isizalwane salapho sabuya futhi sabetha egondweni lesithathu sizozohlungukulu ngabantu baseZimbabwe.
Vamoyo tinotenda mtambo izveshwa aiwa watanga uine tarisiro yekuti vangakunda vangachita kunge varikuedza kutambawo vakomana vemuZimbabwe. Maona here paine musiyano kana tichienzanisa matambiro avakaita musi wechishanu pavakasangana neLesotho nanhasi pavasangana nevafana vafana, panga paine musiyano anga uripo here?
Kura zvikuru nokuti kutanga kavaita zvataona coach va Jairo Stapera vauya nevamwe vatambi va 5 nokuti vachinja vamwe vatambi vakachinja futi na goalkeeper vakauya nachitsunga Godfrey Chitsunga ari pamasure paiva na Donovan. Taona vachitamba zvakanga zvakanaka, asi dambudziko razongoita kuti vatambi vedu vanga vasonyesa kusangana nokuti tichitarisa paLesotho nemusi weFriday pawakatamba na 3 o'clock PM takaona Zimbabwe pafisa fishinisa mago ari kana maviri but nema mistakes saka kuuya kwavaita nhasi vavari zvaiva zviri nani than pa last game.
Tinotenda tinotenda nemaonero amaita zvaita izvo. Vamwewo ndevari kuchema kuti zvimwe zvinoita kuti timu yeZimbabwe inge isiri kutamba zvakanaka inyaya yekuti hakuna nhandare dzekuti vasangane vatambirawo muZimbabwe kunenge kuine vanhuwo vakawanda vachivatsigirawo sezvo iyi yanga iri home game asi ichitambirwa kunze kwenyika. Munoona seiwo muono wakadaro?
Ya ndinochema onini semwana weZimbabwe ngiyakhala kakhulu njenge zvalo seZimbabwe ukuona imidlalo yethu yonge idlalewa kumazwe nanga pande. Into leyo into embi khulu kwambala masibheka salisa dlalela ngale eRwanda umdlalo wokuthoma sadlala drone eRwanda sadlala neNigeria ngale eRwanda sibonile ngolosihlanu sidlalele futhi neLesotho lane South Africa sabona futhi futhi zelelana. So into leyo into embi khulu kwambala yenziwa ngenarha yeZimbabwe. Abantu bekuZimbabwe bayifana kuti bagadzire ipo nokuti hazvikwanisi kuti tambire kunyika dzavamwe sezvatakaona chitamba neLesotho muno South Africa kuRwanda kachaba futi home ed iri kuRwanda kurikaita sokuko zvinhu zvinoratidza kuti hazvina kurongeka dai vaigadzirawo ground. Tiri kuona vari kubhizi kugadzira maroad munyika yeZimbabwe but wokugadzirawo stadium zvakanaka kuti vechidiki vari kukura new generation vaonewo kuti nyika inotamba sei. Zvinhu zvakafana nezvizvi zvinhu zvinorwadza zvikuru kuona nyika yeZimbabwe ichitambira kunze dai vaigadzisa pamagame ari kutevera so far takava magame anosvika 4 kwasara magame anosvika 6 chanzi chiripo kati katamba zvakanaka asi kuti dai vachimbogadzirawo nhandere zvai imwe chichoti nyika itambire munyika mayo.
Tinotenda vamoyo. Tine mufaro zvakare kuti tina vamarshal Gore vanga varipo kuBloemfontein vachiona mutambo uyu. Vagore mapina muchirongwa masora sei?
Ndasikara maskero ndinofara makasimbo iminiko.
Ayo takasimba. Maona seiwo mutambo wanhasi?
Mutambo wanhasi wanga wakaoma asi yatida kutarisa ndechekuti kana tichitaura hedu sevakuru vebhora tinotaura tine tariro yekuti vatambi tinavo asi ndaona kuti changa chichinetsa is pamwe murayiridzi haana kupiwa nguva yakawanda yekuti anga achiita se achidzidzisa vana vake kutamba bhora zvakanaka. Saka ndaona kunge ndo pane hosha hombe ipapa saka pakagadziriswa ipapo. I think timu yedu inogona kuita zviri nani.
Tinotenda vagore. Tichiona zvakare kuti muenzaniso wemutambo wakatambwa pavakatamba neLesotho musi wechishanu nanhasi tikaenzanisa magame maviri aya, tingati vatamba sei? Pane shanduko yamaona here iri kuratidza kuti vakanzi vapuwa nguva sezvamuri kutaura tingaonawo maori aseZimbabwe achikunda mumitambo yakadai?
Kwandiri shanduko inonetsa nekuti bhora hariwinwe musi waratambwa, rinowinwa risati ratambwa. Kurongedzera kwedu tichigadzirira mutambo wedu wenhabvu kwakakoshawo zvakare. Saka ndoda kudaira kuti pane madanho akawanda anoda kuti agadziriswe kuti timu yedu itambe zvine mutsindo. Maonero angu ndeyekuti tine nyaya dzakawanda dzinoda kuti dzigadziriswe senyika zvichitanga pakuti game relisoto takaritambira kumba kweSouth Africa rainge rakafanira kutambirwa kumba kwedu nasi takurirwawo zvakare nekuti vanhu vemuno veSouth Africa vabuda vakatsigirawo timu yavo pamba pavo saka maonero angu ndeyekuti matambudziko edu akawanda anoti chaivo vanodzidzisa bhora kumusha kwedu handifungi kuti ruzivo rwavo rwakanyanya zvikuru saka inini maonero angu ndeyekuti dai nguva dai zvaigonekwa kana pfungwa dzanga dziripo tambotsvaga vamwewo vanokwanisa even kana vakabva kunze kwenyika vaine ruzivo runenge rwuri nani kuti timbogadzirisawo vedu kuti vagonewo nekuti ndaona kuti mutambo wanhasi I think takurirwa paruzivo chairwo chairwo rwokumisa vatambi vebhora mukati menhandare ende uyezve tazotarisawo kuti masubstitution edu anonoka kuti auye panga paine nguva yanga achifanira kunge aitwa but I think mudzidzisi wevakomana I think anonokawo kuunza vamwe vakomana vanga vaine simba kuti vaita se vambotambawo kuti zvichinje mutambo wedu saka pane zvakawanda hatidedi kunongedzara ana stereki senyika tinofanira kuramba takabatana even kana takundwa asi ndatigadzirisei bhora redu kuti rimire zvakanaka pane zvakawanda zvinonida kuti zviita sezvigadziriko muzvidanho zvaadministration zvatinoonawo tese kuti aiwa izvi ngazvichinji aya maitiro haasi maitiro chaiwo chaiwo kuti bhora redu rifambe musha asi ndinovimba zvangu kuti ticharamba tichitsigira chikwata chedu sevatungamiriro vemunhabvu tinoramba tichitsigira asi zvinhu zvedu ngazvigadzirwa zvakanaka pane kuda kuti panodiwa shanduko hombe chaiyo 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 hombe shanduko yakakura kuti mutambo wenhabvu wedu uende kwatinoda kuti uende
tinotenda vagore musaende kure regai timbonzwa zvekare tine vakambova wange wava ngumqeqetshi wegembo lama Warriors Chelsea Mhlawuri laye usengenile kulolu hlelo baba Mhlawuri libone njani umdlalo wanamhlanje laphana esinqotshe khona 3-1 South Africa
ya angabuta umdlalo wenguqu it's a process, that's what I can say. And we cannot evaluate our results at one game only, because what we need now is very straightforward, simple, that we need. It's a process. We can't really hope to win without going through the regular formalization of structures and planning for it. So I'm a coach who can only do so much, but without the structures, without the necessary support, we have Zima. So we Zima, which one kind of came in South Africa, because now see kind of came in corner, my preparations on corner right now, the way they happened, they could have been okay, but the fact that the image is outside the country, that presents again any problem, which one we have Zima, for us as a country to say we are doing well. Right now, we are 2 games away from home. So that's a very difficult situation. We can evaluate from there. I think we need to go back to the basics and address our real problem. It's low right now, which is one, our structural, infrastructural problems. It's low. By now, we should be talking about the team is a little outside the country. And this is not the problem for the current normalization committee. This is a bigger problem that everyone should be putting their heads together. The government, you know that as a country, I'll tell you one thing, I'll tell everyone else who cares to listen right now, that there's a speaker that I heard talking that if you want to judge your situation, you can judge it through your national team. So if our national team does not have a home field, that explains a lot. So we cannot now all focus on saying, how did we play today? The question should be, why are we even playing in South Africa? That's where we should be starting from. So I'm funding the Kazukuno, the very fact is that in South Africa, that's exactly how normally the game will end if you don't have your things the right way. I think that's where we need to start from. When it comes to coaching, I mean, it's a process. We need more coach education. We need more developmental structures. We need to invest in our grassroots and stuff. We've discussed all these points. They're tired right now. But what we need to address the elephant in the room is, why are we not having structures and our stadiums in our own country? That is who owns Kurume. At least see at home. No normal situation will allow for this. Outside, I think the coaches are doing their best. I think everyone involved is doing their best. But as long as we are playing away from home, as long as we don't have our own reliable structures, we've said this over and over again. We need junior development. We need coach education. We need financial support. We need this. And now, we're playing outside the country, so there's nothing really I can say we need to talk about right now before we address that point.
Siyabonga vamamhlauri vamoyo manzwa vamwe vachitaura apa vaunza nyaya dzakawanda dziri kukanganisa matambiro eZimbabwe imwe munozviona seizvo.
Ya ii na uye chokwadi yatarwa na former coach baba vamhlauri na baba ari kutaura ii na uye chokwadi ngenge kuti masikuluma the way izinto zvikamba ngakona njengevanhu vasezimbabwe vasakulayo so zvinofanira kuti ilizwe lechezimbabwe dzalele lizweni indo leyo ngathana vailungisa vanyikirwe isikati esiningi kuru ngesikati seCOVID-19 vati vazokulungisa istadium mara namusha njesa vakalungisa so kumidlalo leyo iseleyo ngathana ma valungisa istadium angeke uyodlalele imizini yabantu indo leyo ndiyendikhulu kwahambala and sesihlulekile namusha njesa ibinokungena kumrhatsho wekokwez f m kubikiwa akhuluma vazijabulele namusha njesa vele zisizwe betha sesibethiwe mara lokho kusikubonile abadlalisi babonile bahle ikhono likhona even masikhuluma umbanduli utapera abadlali labaya abazange babane ma-friendly match abazange babane ma-friendly game azange babona igame esilibonile bathi kokudlala yilelane elisothu nelelane namhlanje so into esiyifunayo ilizwe lezimbabwe futhi nangokwalo bahlanganise ilizwe lidlale ama-friendly match njalo sazi ukuthi kuzokuza ikhosa mhlawumbe bazokulungiselela lapho for imidlalo leyo iseleyo mhlawumbe izokudlala kuhle even masibona namhlanje sivele yasibethiwe ngesouth africa mara isikhathi sisesekhona indlela izimasibheka sibonile iNigeria ibethwe ngeBenin ngubani bazi lokho even masenja namhlanje sibonile iRwanda nayo ibethwe lesuthu lesibethile so masibheka itembo yegroup C sabona iRwanda yihle phezulu 7 points South Africa number 2 7 points iBenin number 3 7 points ilisuthu number 5 ine 5 points iNigeria ine 3 points China 2 points so even masa sasebenzisa ama game lawa asele singakhona ukukhona ukuphakama ngenye ukuthi igame ichance sesekhona so into siyifunayo kunarhe yeZimbabwe ukuthi my game idlaliwe ekhaya ama home game for abantwana basakhulayo kuthi babone abadlalayo iZimbabwe inabadlali abahle imatshenji abadlali laba ababizile badlala eEnglanda sibonile abadlala lela eSouth Africa bayithi kuphela uDivine Lungo wamiloli Sundowns nomafumo we Polokwane City so yonke into le siyibonile mara inkinga yethu ukuthi ilizwe leZimbabwe alilungise istadium mhlawumbe isesi-1 into leyo singathaba khulu hayi ukuthi sidlalele kumanye amazweni abantu into leyo isawuhlungu khulu njengabantwana baseZimbabwe.
Siyabonga baba moyo vagore nyaya iyi iri kuramba ichidzoka yekuti kutambira kunze kwenyika kuri kukanganisa tikatarisa zvekare nyaya yejunior development haisi kukanganisika here apa kuti hazvisi kuzokanganisa nguva yatiri chete asi nekufamba kwenguva mutambo wenhabvu unoenda uchidererawo munyika munozvionawo seizvo
ndozvona ndoda kutenda mukoma chale vataura nyaya iyoyo and it's good also kuti ndizwo izgoravo nguva yareba tisatsaonana tinovashuwawo kuti vange vachikwanisa kuzouyawo kubatsira timu yedu pane ino nguva saka ndoda kuvatenda nebasa rese ravakaita ndichidzokera kunyaya yamataura I think ndaitaura pandatanga kudetemba nyaya yangu kuti zvinhu zvedu zvakamira zvakaita nekuti nyaya yekuti tisatambire bhora kumusha haisi nyaya yakanaka ndinodairawo kuti vakuru vedu vehurumende tanga tichitaurawo navo ndakambotitaurei mazuva akapera nemutungamiriri wesports kwedu vanove muzvari Kest Coventry ndikataura navo vakandiudzawo kuti vane zvidanho zvikuru zvavari kutora kuti vagadzirise nyaya yekuti bhora ritambirwe chiikumba tinodaira kuti mabucket seats aibvunza anofanira kunge aripo I think ndakanzwa kuti akaita seakaunganidzwa manje zvapo zvaakubatanidzwa idambudziko ratanga tiinaro hatikwanise kuritiza tinoritakura asi taakuona kuti panenge pari kuitikawo zviitiko zvakanaka kuti zvigadzirisike izvozvo asi zvatitadzisa kuti titambe zvakanaka
dai takatamba warara takatamba nailisoto takatambira kumushako edu ndodaira kuti pamuzvaibuda zviri nani pane mabudiro achakaita nastaona ove muno kuti vachitsigira tine yavo nemutsindo vakasadza ground saka tinoda kutarisira shitauro kune vakuru vedu vari kuhurumende nevesa vari kubata mabumbiro akasiyana ebhora kuti vaita se ngatiisei musoro pamwe chete tigadzirise matambudziko edu atinawo nyaya dzataurwa namukoma chale thegrassroots football development ngadzigadzirwe zvibate namuche zvakaita se zvakanaka I think we must go back what they say muchirungu a football model right now andione tinenge tine kuti tine model chaichai kuti what are we trying to do tine maplayers vari kubva kumhiri kunze kwenyika nevamwe vari kumba tinoda kuzotarisa kuti ari kuvadzidzisa wacho munhu wera anokwanisa kunge achikwanisa kuzifundisa vanhu vese vakadai ari saka pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika behind the scenes that I think we need to be really real and look at our model kuti if we are working on an integrated model then ngatitsvagawo munhu akaita sei ane ruzivo rwakaita sei kuti aita sei abatanidze for example ndichitaurawo zvangu inini hakusi kuti mukoma chale varipo but ndinoziva kuti vakambodzidzisawo zvebhora zvakanaka and semunhu akambodzidzisa bhora ari muZimbabwe and akudzidzisawo zvakare ari kunze kwenyika munhu anogona kunge aine ruzivo rwokukwanisa kuita sei kubatanidza zvinhu zvakawanda kuti zviita sei zviite saka I think ndo pamwe pada kutariswawo futichi ipapo nokufundisa kwekudzidziswa kwemakochi edu macoaching programs we need them I think most of our local coaches are very good coaches but they lack also education and also the exposure to our local players we saw even today Ngeora Tambwa nas kuti vanotamba kana vari kumba but atanga tasvika panga pakudo chimwe chivindi takanyanyisa trick endichazoshayikwa ipapo ndokuzokundwa kwatete kwa taita asi ndinongoti ngatirambe takabatana senyika yes we must do something but let's remain united in even in defeat
thank you baba mhlawuri lingasigcibela uhlelo ngamafitshane laphana lisipha nje amazweni okugcina ngalolu daba
into engathiqakathekile ndithanda ukubonga abantu bonke abakhuluma lapha ngoba into abazikhulumayo zonke ziqakathekile but into efunakalayo lapha yikuthina as a country or as a football federation sise sizikhangelisise senze self analysis what are our resources that we have thina and then we use them to our advantage but into eqakathekile yinto engizaphinda njalo ngithi akula lapho ezizakuya khona without grassroots without support even from the government and the corporate world interest funakala lapho for to get here from even coach education funakala imali toma coach zabo ebe exposed to good training hamba la siya outside for further training I went to Germany it was not easy but I'm saying gonke kona lokufuna imali so I like it when round so this bambali we cannot analyze them right now without analyzing where we want to go and how we'll get there.
Yeah, siyabonga kakhulu baba Mhlawuri ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge ubaba uCharles Mhlawuri ngokungena kuhlelo ngibonge njalo umnumzana Richard Moyela ngokungena kuhlelo lanamhlanje tinotenda vaMarshall Gore nekuphinda muchirongwa chedu chanhasi vaMarshall Gore vanga vari kuSouth Africa uko kwavanga vachiona mutambo watambwa pakati peZimbabwe neSouth Africa wapera kuri iri 3-1 Zimbabwe yakundwa nebafana bafana siyabonga kakhulu ukuthi lingenile lani uhlelo lanamhlanje libukela uhlelo lwabatsha lingadinwa lakusasa sihlangane njalo kwezinye ihlelo ezilandelayo and that brings us to the end of our show signing off in Washington I am Thabo Kancube